Etsy Platinum yarwa blouses 20 ndokutora mukombe unokosha uyo unogura mafundano emwaka gore rega chikwata ichi chatimbisa umija wacho wenabhu mushure nekutora mukombe welite kanokwana kana kakateverana Etsy Platinum ndiyo yakatora mukombe welite mushure mekupedza ine mapoids mapfumbamwe pamusoro pechicken inn. Mutsigiriwe napo vaLamet Jacob vanoti zvanga zviri pachena kuti chikwata chaNorman Mapesa ichi chinotora mukombe weCastle Challenge uyu.
Haivi Platinum yanga riri pachena kuti yaitohwina. Zvazara kutora, tora chete midhuzha zvazvo.
Vatsigiri venapo vanga vakazara munhandare iyi mushure mekudzikiswa kwemari yekuri pakupinda munhandare kubva pamadhora matatu kuenda pamadhora maviri. Nhengo yekomiti inotungamira vatsigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vawanda kugombera vanoti Premier Soccer League kana kuti PSL haifaniri kugumira pamutambo uyu chete asi kudzikisa zvekare mari pamutambo yeleague. Mukombe uyu unosanganisira chikwata chinenge chatora mukombe weleague nechikwata chinenge chasimudza mukombe wechibuku Super Cup uyo wakasimudzwa neBulawayo Chiefs mushure mekurova Herentals 1-0. Kunyange hazvo vatsigiri vakawandisa kusanganisira vaOliver Mushongoro veDynamos vanoti pachavo havasi kuona Dynamos ichibudirira makundano emwaka uno.
Matimhawo mazungu matapitiro ranga hwinenene bhozi havabhadhari bhozi anaisi Platinum namachikenina matimu anobhadhara saka ndovati kutiisira zvatanohwina lei pane plaza ane vafanhu vachidika vari kumhanya izvinezvi.
Dynamos iri kuvhura musangano nerwendo kuhwange musi uyo FC Platinum iri kusangana neSimba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.